kusangana kwa tripita pawezhira community radio nepenyero yenyu yemasvingo apo patinokurukura nyaya dzakasiyana siyana dzenharaunda yedu yemasvingo dzita rangu ndi Wilson Maposa nhasi uno tiri muward 5 apo patikukurukura nevagari vekuhillside extension vari kusangana nematambudziko ekutsemuka kwedzimba dzavo mushure mekunge vanochera zvicherwa padhuze nehillside extension vari kuputisa mahora ari kutsemura dzimba dzavo
muno mumasvingo ndakatanga kugara muno ndine 5 years ndichigara muno asi ndatangidza kuita zvokuvaka muno 10 years ago asi ndasangana nedambudziko randinodayira kuti mhuri yese muno inogona kunge ichiriona 1 dzimba dzedu dzatova nemitswe kusanganisira pano ndichitotaura ndogona kunongedza imba iyi iri kukonzerwa kutsemuka nokuda kwezvinoputika zvinobva kumakomo ari padhuze kwezvinhambwe zvishoma izvi zvinodhuka zvichizungunusa pasi ndo chimwe chinhu chiripo namba chimwe dambudziko rechipiri nderekuti vanoshanda vachiita zvokuchera mabwe anokosha kunyanya ndarama vanoshanda munguva dzousiku vanowanzokuchaisa kutanga kumatuu ekwako kunoedza kana kuti vanoita zvemashifts shift yega yega painopfuura inopfuura ine ruzha rwayo vanopfuura vanokuvhiringidza kwavanoita vamwe vanenge vachida kukwira mabhazi eusiku vamwe vanenge vachifambawo netsoka nokukanganisa zviratidzi zvomumigwagwa maroad signs vanowisira pasi vanokanda matombo pamusoro pedzimba vanodaidzira manzwi asingatauriki pachivanhu chedu nerurimi rwedu vapedza izvozvo haukwanisi kubuda panze vakakuona nokuda kwekunetsa kunoita mvura dzimwe nguva mausiku uchida kuchereredza zvigubhu zvako vakakubata havakusiye zvisinei nokuti vane chavanoda vanongoda kungoratidza masimba mukurarama kwavo sevanhu vanozviti havatye rufu nokuti vanoshandira pasi porufu saka naivo vanotofarirawo kutokuvadza nokurwa nevamwe saka dambudziko riripo ihombe igukutu mahwindo tinongotya matombo vachiri kukanda pamusoro pemarata hatizivi kuti vachaguma nepi ndo dambudziko guru ratinayo mumusha wehillside extension kunyanyanyanya vanogara kumapeto kunenge kujinga kwemakomo
ya takataura nevekanzu vakati tivo vakaisa resolution yekuti varambidze kuitwa mining panzvimbo iri padhuze nevagari vari kutiwo nyaya yangosara iri kumapurisa nokuti vakaendesa nyaya yachona kumapurisa kuti mapurisa arindire imi mungataura semadamages mungamapa value yakadini semadamages ari kuitika papropati yenyu kuti muzwe webuilding
propati yangu iri kurejiswa to a shell kana kuti iri kuitwa demhe kana kuti gengesha zvokuti kuti igadzirike kutsemuka kwayaita inenge achida kutotangwa kubva pasi chinova chinhu muno muzimbabwe tisati tava neexpertise kana kuti mainjiniya anokwanisa kuzviita saizvozvo uyezve nechimiro chepfumi hwenyika mari inotonetsa kuti ndingadzokera pasi asi kutarisa kwandiri kuita izvozvizvi ndinotoda kubata mari inodarika kuma$800 kuti ndikwanise kumutsiridzazve nokuvharidzirazve mitswe yakadai kwozouya danho rokuti kanzuro yakaisa nyaya kumapurisa nyaya haisi yemapurisa nyaya ndeyevanhu vane malicenses ekumaina inyaya yeministry of mines inyaya yeutungamiriri ndihwo hunoziva nokuti vanhu vari kuzviita hatisingori vanhu nje vanhu vanoziva vanhu veema varipo ngavabatanidzwewo vadzoke vave nezvavanotaura naizvozvo kwozoita mapurisa haana zvaari kuita nokuti muno tinongoshungurudzwa varipo tinongoripota vachingova vachitorawo statement vobva vangoenda vanhu ivava havaiti usiku havaiti vanhu vanoita usiku asi nguva dzavanoita dzinozikanwa vanoita munhu achinzwa havaiti muchihwandi saka dai yanga iri nyaya iri kumapurisa tingadai tabatsirwa vanhu vanochera pamwena inozikamwa dai yanga iri kumapurisa tingadai tichi tinoziva kanzuro yaina zvayaita ndo kupeta kwandinoita nhau iyi
dambudziko ratiri kuita nderekuti vanoputisa dynamite mumamainzi avo tinonzwa imba ichizunungusika yose zvokuti hauzozivi kuti musi wainodonha kana kuti musi wainotsemuka ndoupi dzimwe dzimba dzakatotsemuka saka irisk yatiinayo tachikumbira rubetsero kuti kana zvigoneka kuti zvilimitwe kana kuti vadzose pasi nyaya dzavo dzekuputisa ndo dambudziko guru ratiri kusangana naro.
Okay, makambotaurirawo here ve council pane anything chavakaita here sezvo varivo vakakupai mastenzi pano?
Ve council vongo varipo asi vano regulator mining ndeve Ministry of Mines. Saka kazhinji mukaudza vekanzo vanoti tazvinzwa asi hakuna kumwe mberi kwazvinozoenda. Saka tinovimba kuti committee yatinayo muno musevagari pamwe chatibetserawo kuti nyaya isvike kuMinistry of Mines. Kanzi rinozviziva asi hapana chati chaitwa kusvika iko zvino izvi.
Okay, mataura nyaya yakanaka yekuti mune committee. Mungatsanangura kuti chii chamuri kutarisira kubudisa munyaya yecommittee?
Committee yedu tichiitanga pekutanga takaiita tichida kuisa magetsi munzvimbo inoi. Mushure mekunge mazesa yati hatina mari yekukuisirai matanda nematransforma nezvimwe zvakadaro. Asi committee iyoyo tatoona kuti nyango magetsi aiswa yava committee yaitovapo yekubetsera musha wedu matambudziko atinawo nezvimwe zvose. Committee iyoyo yakutoshanda asi yakatanga iri yekuti tiise magetsi munzvimbo medu.
Wejira Community Radio yatadza kutaura na meya weguta reMasvingo asi tazokwanisa kubata kansela weward 10 kansela Manyanga vatipawo nyaya yavo.
Mining activities resolution of council is straightforward. Yakarambidza zvese kune mastanding resolutions ariko tinongodiwa inyaya yeenforcement chete, but otherwise vanhu vari kuita mining vari kuita zviri illegal. Ende kazhinji vanoita manhero hakuna ari kuita masikati.
Okay, enforcement maamuchirewa kuti iri kuitwa necouncil here or inofanirwa kuitwa nemamwe maauthorities egovernment?
Hatingangovese tingangoti council tingangoti havanoenforce mutemo kuti nyaya inozvatoro zvinoitwa pakati peusiku kaunongosarisa kuti fane zvinoputika usiku payaka matwovo kundo pakati peusiku vanhu vazorora vanhu vakavarairwa. So it's just enforcement inongodiwa chete.
Oh, okay.
It's just enforcement.
Okay.
Resolution is sending resolution here for kuti hapana mining activity chaitwa mumugomoria. I think mukaitsvaga from the public relations officer kana kunoona mayor munogona kuiwana zviri izvi. Kuti takarambidza tisikuauthorize kuti kuitwe mining. Itakatozvirambidza tatoona kuti hazviiti hazvisisefi dzibadzo vanhu dzotsemuka matengi emvura anotsemuka.
Wajira Community Radio inowanikwa padande mutande www.wajiracommunityradio.org. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.